Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri, Nyamavhuvhu 20, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yokurudzirwa kuti isatare mutengo wemari yeZig kana ichida kudzikamisa upfumi. Democratic Party yoita musangano mukuru kuChicago. SADC yokurudzira kusimudzirwa kwevechidiki mudunhu, asi isingatarise zvekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo kunonzi kuri kuitwa neZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhizimisi pamwe naanamazvikokota munyaya dzeupfumi vanoti banga guru renyika rinofanirwa kusiya vane mari dzekunze vachitengesa mari dzine mutengo unotambirwa neveruzhinji, vachiti izvi ndizvo chete zvinoita kuti mari iwanikwe nyore munyika, kuitira kuti vemakambani vawane mari yekunze inoita kuti vatenge zvinhu kunze kwenyika. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaTrust Chikohora vanoti vari kushaya mari yekunze kumabhanga, asi mari iyi ichiwanikwa nyore pamukoto nekuti hapana munhu kana kambani inoda kutengesa mari yayo yekunze nemutengo uri pasi kana usingaenderani nezviri kudiwa pamisika yakasiyana-siyana.
Kana munhu aine mari yake kuti azoitengesa kuma 13 point kana kuti 14 iyoyo, iye achiziva kuti anogona kuwana imwe mutengo uri pamusoro zvinonetsa. Saka munhu haazodi kutengesa forex yake pamutengo waanoona sekuti wakanyanya kudzikira.
VaChikohora vanoti vamwe vanopedzisira votenga mari yekunze pamukoto, izvo zvinokwidza mitengo yezvinhu pamwe nekuvapinza mumataisireva sezvo iri mhosva kuita izvi. Asi vanoti zvakakosha kuti bhanga guru renyika rirege vane mari dzavo dzekunze vachidzitengesa nemitengo yavanowirirana nemutengi, vachiti kana izvi zvikaitika mari idzi dzinowanikwa mumabhanga pasina kana dambudziko. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda nebazi rezvemari vamasimba manyanya vanotiwo hazvina kunaka kuti Reserve Bank of Zimbabwe RBZ itare mutengo weforex, vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti mari ishayikwe mumabhanga.
Nokuti kana muchiona imimi mari ichiwanikwa pablack market isingawanikwa maofficial markets, zvinenge zvichitoreva kuti pane magaps aripo mainterventions iwayo ngava adjust.
Vamanyanya vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo nyika iri kushandisa mari yekuamerica nedzimwe nyika, zvakakosha kuti ive nemari yayo pachayo. Nhengo yeRBZ Monetary Policy Committee vaPersistence kwanyanya vanoti RBZ haina ruoko panyaya yemutengo weforex, vachiti kushomeka kwayo munyika kunokonzerwa nekuti vanhu havasi kutengesa mari iyi sezvo iri iyo yavanoshandisawo pakutenga nekuchengetedza upfumi hwavo. Vatiwo pari zvino RBZ chete ndiyo yega iri kutengesa forex kumabhanga.
Saka kana tine munhu wani ari kutengesa, ndo panoizoita sekuti poita sedambudziko. Asi zvinongotaura chete kuti vatengesi vemari ndo vaita vashoma.
Vati dambudziko rekushayikwa kweforex kumabhanga richapera chete kana mitero yehurumende yave kubhadharwa nemari yemuno, uyewo kana nyika isashandise muvhenganiswa wemari dzekune dzimwe nyika kana kuti multiple currencies.
Ndosaka chida kusibude mchikami ichocho chekupa shandisa mari dzemudzenganiswa chemautocurrency system asi rwendo rwatiri kufamba atigona kusvika nezuva rimwe chete.
Zimbabwe yakaparura mari itsva yeZimbabwe Gold mwedzi mishomo yapfuura, uye kunyange mitengo yakambodzikama, mitengo yezvinhu yatanga kukwira zvekare sezvo mari iyi yave kushaya simba. Svondo rapfuura, masangano anomirira vemabhizimisi munyika anoti Zimbabwe National Chamber of Commerce neConfederation of Zimbabwe Industries akaudza bepanhau reThe Business Times kuti ainge ari kuomerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu pamusika wemari yekunze. Nhasi dhora rekuamerica rangi richitenga mazig 13.7 mubhanga, asi pamukoto riri kutenga mazig makumi maviri kana kudarika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinotiwo Zimbabwe iri kutadza kuwana mari yekunze inoikwanira nekuti iri kutengesa kunze kwenyika zvinhu zvishoma zvinogadzirwa munyika, ukuwo ichitenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguchi.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa musangano musangano uri kuitwa webato reDemocratic Party kuChicago, musangano mukuru weDemocratic National Convention kana kuti DNC, uko mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakazivisa vakataura kuti havachakwikwidzi musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Vakatambidzawo tsvimbo yekutungamira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika kumutevedzeri wavo amai Kamala Harris. VaBiden vakataura nezvezvinhu zvavakakwanisa kuita vakabatana naamai Harris, zvinosanganisira kudzikamisa upfumi, kugadzirisa matambudziko ari mubazi rezveutano, kudzikisa uwandu hwevari kupinda munyika zvisiri pamutemo nezvimwe. Vakati vanhu vanofanira kuvhotera amai Harris kana vachida kuti nyika irambe iri mugwara reutongo hwejekerere. Ngatinzwei vaBiden vachitaura.
Thank you. Are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz? But she'll be a president our children can look up to.
Magadzirire here kutambira Kamala Harris? Achave muenzaniso wemutungamiriri akanaka kuvana vedu, mutungamiri anoremekedzwa nevatungamiriri vedzimwe nyika. Tese tichadada naye. Takashanda tese kusimudzira nyaya dzeupfumi munomo, takagadzira mabasa miriyoni 16, mihoro yevashandi yakakwira. Chero kuparwa kwemhosva kunoramba kuchidzika kana mukaisa muchuchisi mukuru semutungamiri wenyika pachinzvimbo chemusungwa anozivikanwa nemhosva dzakawanda.
Mashoko ava Biden kumusangano weDNC. Vamwe vakataura ndiamai Hillary Clinton vakakwikwidzana navaTrump muna 2016, uye vamwe vamiririri veDemocratic Party mumatunhu akasiyana-siyana. Mukuzeya nezvemusangano weDNC uyu, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kupinda mumusangano uyu, uye chichitungamira sangano rinorwira kodzero dzemadzimai rePumulani Minnesota African Women Against Violence, muzvare Comfort Mbofana.
Ndoda kuti vanhu vazivisise kuti bato reDemocratic Party ibato rinokurudzira madzimai kutanga vanobva kunzvimbo dzakawanzodzvanyirirwa. Katarisa muMinnesota, governor wedu vaTim Walz vasvika pakuti vavarane savice president, savice presidential candidate. Zvinova zvasiya Lieutenant Governor wedu Peggy Flanagan anova iye mudzimai wechiindigenous Native American kuti aite governor, vanokurudzira madzimai uyezve kunyanya kushanda kwanaisa Governor Walz vane shungu dzekuda kubatsira vanhu vanovanzwa kutsvanyirirwa.
Tiitarisewo mashoko akataurwa navaBiden nezuro musangano uyu uchifambira mberi.
Pane zviri kuitika iko zvino, ndoda kuti vose vanhu vazive kuti tinofanira kudzidza kubva kunyika ino yeAmerica chinonzi democracy. Kubva vachigaro kunonetsa, asi vakateerera zvido zvemaamericans, vakateerera zvido zvemademocrats. Tatiri kuvaona nezuro vachipembedza vice president, now presidential candidate, and nominee, presidential nominee Kamala Harris. vanomira pachokwadi.
Vatauri vanhasi tanzwa parikudomwa mazita makuru apo parikutarisirwa vapi neveruzhinji kunyanya.
Ndichidzokera panyaya yangu yetransition of power and good governance, mai Obama vanondirangaridzawo zvakare kuti vaimbova mudzimai wemukuru wenyika ino. Kamala Harris paakazira kuti achange achirana as a presidential candidate, munhu wekutanga akavafonera ndipresident Obama naMichelle Obama. Izvi tinotozviona vanga vari paspeakerphone. Inini ndinoitwa zvakanaka nekubatana kwakadaro kuti vanhu vanokwanisa kuramba vachiwirirana vachitransfer power. Izvi ndoda kuti wowo hangu handinyanyozviona kunyika yekwedu yekuAfrica. Chinhu chandinoshuvira kuzoona kuti kana mumwe mutungamiri wenyika abva pachigaro, tinokwanisa kuona vamwe vatungamiri venyika vachimukutsa, vachimupembedza.
Chikwatawo cheRepublican Party hachina kupeta maoko, vari kumhanyawo nekwavo, munoonawo sei?
Ini ndinoona kuti President Trump vakati painonzinzwisa munyika munomu. Takaona nyika inoyo zvakaitika papresidensi yavo. Takaona kuwanda kwekuurayiwa kwevanhu, tinoti mass gun shootings anga akawanda. Takaona kana even kuwanda kwerusa rwaganda, a lot of racist fueled attacks. Takaona mamuslim ban. Takaona my immigrants vabve kure munomu vachidzvanyirirwa. Saka ndofunga kuti America inoziva President Trump zvavanomirira. Saka ndinofunga kuti America ichasarudza mutungamiri waanoziva kuti achange achiwirirana nekodzero dzavo.
Vateereri, regai tigadzirise posho yataita apo. Vatataura navo tanga tati ndiComfort Mbofana, kwete ndiComfort Dondo. Muzvare Comfort Dondo vanotungamira sangano rePumulani, Minnesota, African Women Against Violence, vange vari parunare kuChicago muno muAmerica. Zvichakadaro, tatarisawo vataura nhasi kumusangano iwoyu vanosanganisira vaBarack Obama nemudzimai wavo amai Michelle Obama. Kune vamwezve vatungamiri nevamwe vari mumapoka akasiyana-siyana vari kutarisirwawo kutaura muzuva rese kuzosvika kumanheru. Ukuwo vaDonald Trump veRepublican Party vachange vari kune rimwe dunhu rakakosha zvikuru pasarudzo reMichigan, vachitsvagawo rutsigiro vari ikoko, nezuro vakange vari kuPennsylvania nemarimwe zuro. Kupeta musangano wevatungamiri venyika dzemusadak wepagore wakaitirwa muHarare nemusi wemugovera, pakapiwa kurudziro nevatungamiri vegungano iri kuti paitwe zvirongwa zvekusimudzira vechidiki. Asi kunyangwe hurukuro idzi dzaitwa, vechidiki vanodarika 160 muZimbabwe vainge vari mujeri kana kuti vakanopotera vachitya kupambwa nevasori. Asi kurudziro yekusimudzira vechidiki ingashande here? Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pakupetwa kumusangano weSADC Heads of State Summit muHarare nemugovera wadarika, munyori anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa zvegungano iri vaElias Magosi, vakati kana dunhu reSADC rikasawanisa vechidiki mikana yekuzvipundutsa, richaramba richisarira kumashure segotsi.
I would like to reiterate the need to invest in the youth by providing them with the necessary skills, resources.
Tinofanira kutora matano ekuti tikurudzire vechidiki kuti vatange mabhizimusi anovabatsira ivo kuti vasimukire, uye anozobatsirawo nyika dzedu. Vanoda mari nezvimwe kuti vakwanise kuzvimirira muzvikamu zveupfumi zvakasiyana-siyana.
Asi kunyange muono wavaMagosi wakanaka, wechidiki anogara muHarare Besta Chandata anoti mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe anotadzisa vechidiki kubudirira.
Munyika medu tine high unemployment rates. Vechidiki hatinawo stable incomes. Saka pakuzoparticipatewo panyaya dzemasocial and political activities zvinenge zvave kuti netsei, zvinoderirawo nekuti tinenge tiri pakurwisanawo nekutsvagawo zvekuti tikwanisewo kurarama.
Emmanuel Zanza, wechidiki anogara kuRushinga mudunhu reMashonaland Central, anoti vechidiki vakatsigirwa zvakazara, zvimwe vaikwanisawo kusimudzira nyika yekwavo munyaya dzeupfumi.
Vechidiki vakawaniswa mukana wekuva nemaideas avo mune zvakasiyana-siyana zvingangodaro zvichisimudzira nyika yedu. Tinogona kuona nyika yeZimbabwe ichisimukira tichishandisa zviwanikwa zvedu zvatinazvo, zvingave ivhu, zvingava zvicherwa. Wasamirira chete kuti tichazogadzirwa mabasa kana kuti tichazowana mukana wekuti tigopita mabasa, asi vave ivo vanogadzira mabasa acho nekuita zvirongwa zvinosimudzira nharaunda dzavagere.
Vechidiki vemuZimbabwe vanonzi vanosvika zvikamu zvinoda kusvika makumi manomwe kubva muzana chevanhu vari munyika, 67.7%, zvinonzi nenyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki, kana vakawaniswa rutsigiro rwakakodzera vanogona kusimudza upfumi hwenyika zvakanyanya. Kunyange kuchinzi pane bhanga revechidiki rinovawanisa mari dzezvikwereti kuti vavambe mabhizimusi, variko vechidiki vanoti pavanonyora tsamba dzekukumbira mari dziine mabhizimusi avanoda kuzoita, pfungwa dzavo kana dzakanaka dziri kubva dzabiwa nevakuru vakuru vanobva vazvivambira mabhizimusi avo vachidzishandisa. Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki Vatino Machakaire kuti tinzwe matanho achatorwa nehurumende mukuedza kuzadzisa kurudziro yeSADC pakuwanisa mikana yemandiriri kune vechidiki, asi vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi mutauriri wekanzuro yevechidiki inoshanda iri pasi pebazi rehurumende revechidiki yeZimbabwe Youth Council, Vatanzikwa Guranungo, vanoti mikana iri kuwaniswa vechidiki kuti vazvipundutse yakawanda chose, asi varipo vanongomirira kutsoropodza nyika yavo.
Satinotarisira vechidiki kuti vange vachitarisirawo kuti hurumende yaidu iyi iri kuvaitira chii, kwete kungoita zvokusvora nyika. Toda mayuthi anegwara vanoita kuti nyika ibudirire, inoita kuti vabudirire.
Gweta rechidiki Delight Muchazondida anoti mutoro wekuona kuti vechidiki vemuZimbabwe vawana rubatsiro rwavangada kuti vapunduke uri kuhurumende.
Tinodawo kuti hurumende yedu, tinoda kuti vanoshanda vakazvimirira, tingati maprivate sector, tingati kuti vanomirira kodzero dzevamwe vanhu vatingati macivil society, vabatane vaite hoche koche yatinoti who government and who approach collaborative participation, mukuona kuti vechidiki vapiwa dzidzo yakafanira.
Pane vamwe vanoti kunyange musangano weSADC Summit wakakurudzira kusimudzirwa kwevechidiki vemudunhu iri, zvinosuvisa kuti munyika mawakaitirwa kwaiva nevechidiki vanodarika zana nemakumi manomwe vaive vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika. Asi hapana umbowo hwakati tsvikiti huri kupiwa nehurumende kuratidzira murunyararo ikodzero yemunhu wose iri mubumbiro remitemo, asi hurumende inonzi yave kutarisa kuti wabuda mumba mani. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vatambira chibvumirano chekumbomisa hondo pakati penyika iyi nechikwata cheHamas. Asi vati zvave kuchikwata cheHamas kuti chitambire chibvumirano ichi. Hamas haina kutumira nhumwa kunhaurirano dziri kutungamirwa neAmerica, Egypt neQatar. VaBlinken avo vange vari kuIsrael vave kuenda kuEgypt nekuQatar. Vakaremara munyika vave nemakore akawanda vachichema-chema kuti vari kubatwa neseri kweruoko vachisiyiwa muzvirongwa zvakawanda zvebudiriro zvinozopa kuti vagume vorarama upenyu hwekupema. Izvi vanoti zviri kuitika kunyangwe bumbiro remitemo nezvimwe zvibvumirano zvakanyoreranwa neZimbabwe nemasangano akaita seAfrican Union neUnited Nations zvichipa vakaremara kodzero. Asi kunyangwe zvinhu zvakaoma, munyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti pane zvirongwa zvakawanda zvekubatsira vakaremara ava.
Muno muministry yepublic service and social welfare tine full-fledged department for disability affairs. The current director is Dr. Peter. The same department is also supported by a chief director. And current ministers mungandova vari kuita paposition iyoyo. Ndokukoshesa patinoita maissues emapersons with disabilities. Tine very clear programs takanangana nevanhu vari madisabilities. One, tine empowerment zones anopiwa through National Building Society Bank Renas. Anyone anenge aida kutanga kaproject kadika automatized programs anogona kuenda achinosubmit application ku NBS. Mari yehurumende patinopiwa through that bank.
Donzo renyu nderei?
Donzo racho ratinaro nderekuti izvo vane madisability varege kurarama nekupemba, but vaitewo maprojects anovabatsira.
Ko munovabatsira sei vari muzvikoro?
Panyaya yevocational education hongu tine program yatinorana and the program iyo yanga ichirana for a very long time yatinobatira nenyaya yemafees both tuition fees nema exam fees kune vanhu vane madisability kuma tertiary institutions ma teachers college ma technical college nema university tine dedicated program where upon submission the application and the necessary assessment are done, if one qualifies, they will be entitled to mafees. Another garwa ni urumende kushika wapeza.
Muno wapa iri mari ere?
Patikiwa ni mari, but tino badara upon production of an invoice. Sito bata badara kuchikoro ikoko. I program ya batra waka wanda spirit muno Mzimbabwe. And we are encouraging you. Warikuta zaipenda kuma university, kuma colleges, akasiana siana. Kutu ya ikuma ofisi ya social welfare ya task to social development wasubmita ma application tao.
Ko pakaita dambudziko?
Kana paita problem. Ofisi yangu ilipo. Ya ititaure wanofunga kutawa. Na kubakiru wasa kakwezira. Tine ma ofisa nyingi yangu ni ya chief director. Tivipo kubakiru wanese wanofunga kutawa. Na kubakiru wasa kanakawa ministry. But indeed, tinayo and it's a dedicated budget ya tunupiwa. Gore from treasure to assist lana the most students with a disability the vocational training assistance
kuzvikoro zvepasi sekuma primary munobatsirawo sei
vari ku primary ne secondary school mitemo hurumende kuti 10% yevana vatinobhadhara mafees under the basic education assistance module in short BEAM 10% of those beneficiaries should be learners with disabilities. Priority yedu, tinotanga tabadara, dufunga kana gore, tanga mari, tinge tisinga budi, saka indana we kutrezeri wa chi mobilize mari. Painengeri choma mari, tinotanga nima special schools. Again, mindful of the fact, kuti ndio kunenda wana, wanima disability, koko ndio kwa tanga kubadara. Because we are aware, as government, kuti skore zozo, zinosangana ni matambe zigo akawande. Ndosa katitinga titange tabadara ma special schools. Deni maripa inyengi haku wanda ota kupinda mted fourth month of the year. We then spread the payments to the rest of my schools.
Munyori mubazi rejema gariru evanu wa Simon Masanga. Vange ivariparu nare muharare na Blessing Zulu we Studio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini pa Studio 7. Hopewo chimono iwe siyana na Chamisa. Hauna chekuita ne party yake, nenyaya dzake politics dzake hauna chekuita nadzo. Kunoenda mhepo ndokunorerekera. Siyana nekutaura zvisina basa rese. Wadi kutaura zvachabangwa ne caps inenge yako iwe yaunofeka iwe. Hatisatambonzwa kuchishora chabangwa iwe. Katuta ma MPS akana aisa kunguza NPF. Siyana na Chamisa ndewedu isusu vanhu. Iwe ita zvako zvoutengesi zvaunoita izvi. Hauna kumira zvakanaka iwe. Hopewo chimono iwe. Gadzirisa hunhu hwako.
Makadini pa Studio 7 apo ndoda kutaura pamusoro pemutemo weZimbabwe kuti mutemo weZimbabwe hausi kushanda. Mutemo weZimbabwe wauri kungotsikirira vanopikisa, wakusungirwa kufungirwa kuti unoda kuzoratidzira usati waratidzira. Asi tine vanhu vakauraya vanhu vakaponda pasta kumabvukwa uku pana kana mumwe ati asungwa. Tine vanhu vanopamba vanhu vairova vanhu panguva dzema election vatinotoziva vakaponda vanhu pazaka apo vakapisira vanhu dzimba vachitora vanhu vachindovabhabhatidza vachinzi vakubhabhatidzwa kuti ubve kuMDC. Tine vanhu vatinoziva vakauraya vanhu asi hapana kana mumwe akasungwa. ZANUPF inongoita madiro aGeorgina nemutemo.
Ndomurovunza inini vanhu ava veopposition sei vari kuramba vachingorwisana nenyaya yesarudzo dzakapfuura. Sadhiki yakauya ikaita basa rayo muZimbabwe rakanaka inobva yadzokera. Vakarega kuuya vaifungidzira kuti ndova chamirira opposition zvikashaya baza zvakawanda zviri kuitika zvichingorambwa tarisai muone munhu ari kunzi akasungwa weopposition ave kubed bridge aikuridzira mhirizhonga ava baba vanga vachitaura vachiti kwai mhosva havasi kuiona kwaivo vanogoiona sei mhosva ivo vari kudivireko vangati mhosva havasi kuiona ivo kuri kunzi munhu akanyora meseji kutwitter kux yaimbove twitter ndizvo kana iri nyaya yemademonstration ari kurambidzwa nevanhu ayo ari kuchemekwa nevanhu kunze vanhu vakasungwa izvozvo baba ngatisiyanei nazvo izvo nekuti shona inoti ndamba kuudzwa akaonekwa nembonje pauma vanhu avakaudziwa mwedzi miviri mumashure mwedzi mitatu kunzi hatidi kuona munhu anovhiringidza padivo vakaita nharo zvafane vekugukwe vaya iwe zanupiefu waikangamwa here havachemegwi vanhu avo zvaita sei nhasi zvamufunga zanupiefu ingachinja
makadi pastudio 7 tokumbirawo kubvunza ruzhinji rwezimbabwe kuti ana chivhayawo neshamwari dzavo waakutongwa here kana kuti zvaapapi kana kuti yanga ingori kechendi release yekuda kungotivhara mazimbabwezi shuwa tiri kutambura nenyaya yevanhu vakaita saivavo tikumbirewo kuti mutibvunzirewo kuvakuru vanoita nezvemutemo kuti makanyarareiko nazvana chivhayawo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu mapfupi asina kutuka nekunyomba pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mumitambo tine mitambo yevechidiki yeall africa junior under 19 championship yatanga nhasi kuthais kusenegal ichiunza shasha dzemutambo webuddington munyika dzemuafrica zimbabwe iri kumiririrwa nechikoro chebernard muzeki college icho chakakunda zvimwe zvikwata munyika tichanzwa mashoko emurayiridzi wechikwata ichi vanomen ncuve
tine vakomana vepabernard muzeki vanokwana kuita vashanu kuno kusenegal tinotenda mbaiwa tina albert mondoro tina samuel nyapokoto tina rowan mundondo uyezve tina roni dzvairo vakomana vakakunda zvikoro zvemuzimbabwe vakakunda vakomana vese vavakatamba navo vakakwalifaya kuti ivo sechikoro timu yavo iyoyo iuye kuno yakamirira zimbabwe kusenegal kuri kutambwa anonzi maall africa school qualifier championship emaunder 19 asi vakabereka zita rezimbabwe
vancuve veruzhinji votarisira zvipi kumitambo iyi senyika
neunyanzvi hurorakidza vakomana vashanu vatauya navo ava hatitarisiri kudzoka tine nhava isere mhepo asi tiri kutarisira kudzoka takagukuchira mikombe inokosha chaizvo nokuti nyika dzatiri kutamba nadzo kuno inyika dzinotora mutambo dzichiukoshesa zvemhando yepamusorosoro tine nyika dzakaita sana uganda sana mauritius sana south africa iyo senegal chaiyo vanhu vekuti vane nzvimbo dzava katovaka atinoti mafour courts maindoors akanaka chaizvo
ndange ndichitarisa pamutambo uyu unoita seusinganyanyi kuzivikanwa nevakawanda zvoitwa sei kuti ukure muzvikoro nemunyika yese
hongu kune vamwe badminton mutambo usina kunyatsojairika kana kuti ndingati mutambo wavasina ruzivo rwakakwana nezvaro asi sekuona kwedu mutambo uri kutotanga kutekeshera ende mutambo wavakuzivikanwa nekuti zvikoro zvizhinji tava kutotamba nazvo mutambo iwowo muzimbabwe tinotamba nezvikoro zvihombe chaizvo zvakaita sana harare international school st george's prince edward ana mufakos one high nezvimwe zvikoro zviri kuwana kutama day pari panyaya dzekuvandudza mutambo uyu pane basa zhinji riri kudiwa rekuvaka makots bcause mutambo unotambirwa nechemukati meimba yakavakwa zvakanaka ndingati ebig hall saka zvikoro zvizhinji zviri kungoshandisa mahall avagara vanawo kuti titambire imomo muri kuzongodhirowa mitsetse inodiwa moiswa manets kuti tikwanise kutamba asi kana taakuda kunyatsoita mutambo uyu sezvafanana nedzimwe nyika dzakaita sekuno kunana senegal nekunana mauritius nana south africa mhando yekuti taakunyatsotamba tichienda kunomirira nyika yedu kana kumaolympics ndinoona pane basa rinoda kuitwa nezvikoro zvizhinji hurumende yedu ichitibatsira pagovakwa andingati makotsi wawo
murayiridzi wechikwata chebernard muzeki college vanomen ncuve tichikuzivisai kuti tabva tanzwa kuti vahwina mitambo yavo yose yavatamba nhasi Totarisa maneru anasi na 8 PM tichakupai chirongwa che The Connection. Patichange tichitarisa matambudziko akatarisana neve chidiki munyika kusanganisirawo avo vakasungwa pamberi pemusangano we SADAG. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC tichiti murare zvakanaka. Kunotevera chirongwa cheisi ndevele chamuchange muchipiwa na Standekile Muhlanga. Toramba tichishingirira nekuyeuchidza chikwata chevakomana veZimbabwe avo kuti vatambe nesimba tigonzwa zvimwe zvibodzwa zvichiuya mangwana vagoramba vachikunda zvikwata.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje mhlaka 20 kuNcwabakazi 2024 olamukela emoyeni ngenkulu injabulo yimi uzithandekile Mhlanga. Udaba esiyaqalisa ngalo lamuhla sikhangele okwenzakale kwezokulima izakhamizi endaweni izakhamizi endaweni ezichiyeneyo zelizwe zithi seziphoqwa isimo sendlala ukuba zithenge izifuyo zazo ukudla zithengele izifuyo zazo ukudla ngoba akusela madlelo kanti lamadamu amanengi lawo asesitsha. Isiqhuma sotshani esisodwa sibiza imali ephakathi kwamadola emelika amabili alengxenye i-$2.50 kusiya kumadola amahlanu i-$5. Isaka lokudla eligaliweyo kumbe isikuba kusiya ngohlonzi lwaso sibiza amadola angamachumi phose amabili i-$18 kusiya ku-$23. Udaba olukhona ngolokuthi obunye utshani obuthengiswayo buyabe buhlangene lezinto ezilakho ukubulala. Asizweni uNtungamili Nkomo esethulela lolu daba kungxoxo ayiqhube lomnumzana Amandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukuthi ibheli lapho ungakalibulele inkomeni lithukulule ulivuthuze ubone ukuthi kulani phakathi ungakavumeli ukuthi inkomo lidle ukhipha amaplastiki amawaya ngoba asifuni umkhuhlane lo esibiza sithi heart disease ngoba iwaya kayisoze igaywe isisu senkomo. Instead izahlaba isisu senkomo, zathola inkomo yakho ayikhanyi ukuthi bulawa yini, kodwa kayikhuli njalo ngoba amawaya asehlabe azahlaba lapho enhliziyo.
Ukudla okuthengiswa kusemasakeni khona kuchiyana njani, ngoba sizwa kuthiwa kulesikuba esiyabe sinjalo singelalutho, kube lokunye okuyabe kuhlanganiswe lokunye okwakha umzimba, kwehlukaniswa njani?
Ye, into engixwayisa abalimi ukuthi nxa bethenga ukudla okusesakeni kabananzelele kakhulu kulokungamatikiti okunanyathiselwe emasakeni. Itikiti lelo liyaveza ukuthi ukudla lokho kumumetheni. Zintathu izinto eziqakathekileyo. Okokuqala, sithi thina i-crude protein. Kufanele itikiti lele litsho ukuthi i-crude protein ingakanani. Ngoba i-crude protein isebenza njengabomabiko labonapitapi. Iyakhuthaza isisu senkomo ukuthi senelise onjani ukugaya ukudla. Okwesibili, kufanele kube elokhu esithi energy kumbe amadlavuzane. Into esibili abalimi omele beyikhangele ukuthi energy ingakanani. Then bese ngigcina ngokuthi i-fiber kumbe esingathi utshani, lento ezifana lalezo ukuthi khona kunenge ongakanani. Yikho ukudla abantu abumele bekukhangele. So i-fiber ingavela etshanini, ingavela esifubeni, i-energy ingavela emunjini, ingavela esifubeni. And then protein bengavela kubo cotton hulls, kubo soya bean cake, labo cotton cake. Yizo zona izinto ezingaletha izakhamzimba ezifana labo protein, and then amadlabuzana afanana lama-carbohydrates, and then okunceda ukudla ukuthi kugcwalisisu ifayiba.
Inapitapi kuyini? I-molasses?
Hayi, aso molasses. Angizange angayiqamba i-molasses. Inapitapi ithethe okuthiwa yi-urea, and urea iyancedisa ukuthi izifuyo izisu zazo zenelise ukugaya utshani obomileyo. I-molasses layo iyanceda ngamadlabuzane kumbe i-energy. Ngenye into abalimi abangayisebenzisa nxa bengenelisi ukuthola lokho okunyanguqambileyo okuletha amadlabuzane. Enye into esiyixwayisayo ukuthi abalimi kube letswayi, whether litswayi eliyi-block kumbe litswayi lele esithi i-coast salt, liyancedisa ukuthi zibe lephango lamanzi, ngoba isisu senkomo nxa singelamanzi phakathi kasisebenzi.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Balokhe bevalelwe abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu lanxa sokugqitshwe umhlangano we-SADC Summit. Inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izama ngamandla wonke ukuthi kukhululwe umkhokheli we-Citizens Coalition for Change, umnumzana Jameson Timba, labanye bakhe abafika phose amachumi ayisitshiyagalombili labalwela ilungelo loluntu abahlanu ababotshwa besiya emhlanganweni eVictoria Falls. Inhlanganiso le ithi olensukwana ebochiwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda owaye kubandla le CCC ulokhu evalelwe entelongeni, njalo isicelo sakhe sokubhadala isibambiso se-bail saliwe lamhla ngomantshi eHarare. Ababotshwa besetheswa amacala okutshotshozela udlakela ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit sebefika ikhulu lamachumi ayisikhombisa, i-170. Abanye abakubandla lezanu PF bathi sokumele abantu laba bekhululwe ngoba uqhutshwe kahle umhlangano we-SADC Summit. Kambe eleZimbabwe liza bakhulula na abantu laba, njalo umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatha njani ababotshwe eZimbabwe kulandela ukuqhutshwa komhlangano lo? Ukuze sizwe okuningi lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele we-Freedom Alliance.
Ukungena kukaMnangagwa esiba ngumgcini sihlalo, ngicabanga ukuthi akula tshintsho okungalwenza kwezombusazwe emazweni lawe SADC. okuza kwenzakala ikuthi kuza kwenza ukuthi umumo weZimbabwe uhlala uyikho khona lokhu oyikho khona kusephulwa amalungelo akaZulu njalo kuyabe kusenza ukuthi bavaleke ngamandla imilomo laba bamanye amazwe ekutheni bamsole ngoba kokuqala babe befuna ukuthi kubonakale inhlanganiso yabo yesadiki kuyikuthi ilobumbano. So ke kuyabe kuyahlela kunjalo ukwephulwa kwamalungelo abantu eZimbabwe akaZulu kusho ukuthi kuza kuya phambili.
Okunye ke baba Ncube ubona njani kusiya phambili
ekwenza ngalesi sikhathi kulabangani bakhe kuyini kokuza kwenzakala nxa kuyikuthi abangesele yena yedwa lezi zalwane ezeZimbabwe kusho ukuthi sibona ke kusiya ngamandla ke ukubhidlika kokuhlonitshwa kwamalungelo akaZulu siza kubona kusiya phambili ukutshengisela ngeke sikubone noma abantu kulaba kusolayo ukuthi i-democracy iyadilika eZimbabwe njengoba ivele yona le encinyane engathi ibisiba khona ayingeke ibonakale isiba khona kuyinto ke edanisa kakhulu kakhulu lokhu ukuthi umuntu onguye ngumkhokheli ehluleke sengisitsho yona isadiki ehluleke ukuthi khona akhokhele ngesibonelo esihle kuthi ukuthi nje isadiki iyiyo nje layo isidelelekile kakhulu isizehlisile isithunzi.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Kutawashe Munsaka okubandla leZANU-PF.
Ubaba uMnangagwa uzabe sebenza gadalala ebambeane lo mama umongameli oweTanzania onguye ozabe echeya i-organi eye-defense le-politics kuSadiq. Nguye okumele ebone ukubana eSadiq kuba lama election alokuthula njalo kuba lama election angelakucilana. Nguye njalo omele ebone ukuthi kulokuthula lapha eSadiq ehamba esiya reporter kubaba uMnangagwa lo esimazi engumuntu obuyaziwa ngokuyenza ama election alokuthula after every 5 years eZimbabwe. So iSadiq ilenhlanhla njalo iyenzele kahle ukubana ifakwe umuntu ole record enhle kangaka emangalisayo. Singabona ukuthula okulapha eZimbabwe yikho ukuthula esikukhayelela ukuthi kube khona kuSouthern Africa indawo enjengabo DRC lezinye ezeMozambique. Sikhayelela ukubana ubaba uMnangagwa uzaletha ukuthula emazweni wona lawa encedisana lo president oweTanzania.
Ye baba Msaka, kodwa bakhona abanye abathi uMnangagwa wephula ilungelo loluntu.
Ama human rights yinto sibili esijabulisayo ukubana hatshi Southern Africa iyazama sibili ukulondoloza amalungelo abantu. IZimbabwe ngelinye elizwe eliphezulu ngokulondoloza amalungelo abantu. So ubaba uMnangagwa uhamba lomzekeliso lesiboniso weleSadiq ukubana ama human rights ahlonitshwa njani, amalungelo abantu ahlonitshwa njani. So sikhangelela ukubana iSadiq iza kuba yi-community ehlonipha amalungelo abantu jikelele. So sithi hatshi ubaba ulomthwalo omkhulu okubona ukuthi kulokudlelwana okuhle kuma-members aweSadiq jikelele ngendaba leyo abayiqoqayo yokubana kube lama-industries lokudlelanwa phakathi kwama-member states aweSadiq. Bekhangela njalo ukubana ezomvelo bayazisebenza njani, bebonke bekhangela amabhoda ukuthi sisebenze njani. Ubaba uMnangagwa kunguye oqoqa konke lokho. So ulomsebenzi omkhulu ubaba uMnangagwa.
Lo umnumzana Kutawashe Munsaka oyebandla leZANU-PF obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. ngemva kwenyanga iphume kumkhankaso wokhetho lukamongameli weMelika, umongameli Joe Biden izolo wethule umbiko wokuxhasa umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris phambi kwenkulungwane zabasekeli bebandla lakhe abathe gwaqa eChicago emhlanganweni omkhulu weDemocratic National Convention. Umongameli Biden wethulele abantu imbali yakhe njalo wakhuluma ngabakufezayo lomsekeli wakhe ngesikhathi echiyela unkosikazi Harris ubukhokheli bebandla leDemocratic Party. Owayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama ukhangelelwe ukuba uzakhuluma emhlanganweni lo namhla ntambama. Ozamela ibandla leDemocratic Party kukhetho lokudinga umongameli unkosikazi Harris ukhangelelwe ukuba uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngolwesine. Ozamela ibandla leRepublican Party kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka umnumzana Donald Trump laye uqhubeke ngomkhankaso wakhe izolo ePennsylvania lapho abekhuluma ngezomnotho. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Khancube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Ngibona ukuvula kwalomhlangano kungathiwa beku le inspiration le fire lokubonga ubaba uBiden, but sibone umama uKamala Harris ebuya on the first day okuvula khona umhlangano with ama candidates who are nominated or waiting to be confirmed as the representative yamaparty babuya ngelanga lekugcina, but sibona umama Harris ebuyizolo. I think ubebuya ukuzobonga ubaba uBiden. So hayi okathesi nganto umhlangano lo uqale ngokuchisa, and ama Democrats nganthwa they are excited about their ticket. So kathesi sizabona ukuthi ilanga lesibili kuzahamba nje.
Umhlangano lo sikhangelela ukuthi uqhubekele phambili iviki yonke. Yikuyini elibona sengathi kumqoka esingakubona kuphuma kakhulu kulomhlangano?
Into ezaphuma lapha is the one thing ekukhuluma the unity of the Democratic Party. Lokuletha ama former presidents yabona ubaba Biden la ekhulumile izolo, an outgoing Democratic president ubaba Clinton uzabuya, and then ubaba Obama la uyabuya izolo, kubuye umama Hillary Clinton ama heavy hitter. So yonke message ebuyayo is kind of ukubuya ukuzoncedisa iDemocratic Party, one, to help the base be motivated to vote, and two, ukutshengisa the way forward and the vision forward. Abantu abatshengiselayo against iPalestine and iIsrael, yeah, I think it's their right ngoba impi leyi ngathiwa isihluphile, abantu abaningi sebebulewe khona ngale in that area, and it needs to stop. So yeah, sikubonile kuphuma izolo, but kuqhubeka namhla sizabona more of the Democratic vision ukuthi iya ngapi, and umama Harris what is her way forward ukuthatha lelo lizwe, ngoba she's had over 3 weeks only to just formulate a policy, choose a candidate, and lie ukuthi afake imbono yakhe to lead the nation.
Lowo ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe zakweleMelika. Ubesecingweni loThabo Khancube oweStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. ELeRussia kulezi nsuku lisebenzisa indlela eziningi zokusabalalisa imbiko yalo kuzwekazi leAfrika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe leli eleMelika leChina ezama ngamandla wonke ukugxila impande kuzwekazi leAfrika, ikakhulu kwezokulima, ezomfundo, ezomvikela. Lokunye intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
ELeRussia lisebenzisa umabonakude weRussian Television International, inkundla yokuxhumana iTelegram, lezinye ekusabaliseni imbiko abanye abantu bathi ngamanga egoqela ezomvikela lokunye okumayelana lamanye amazwe kuzwekazi leAfrika agoqela eleZimbabwe, Chad, Niger, Mali, Senegal, Zambia leGuinea. Kuningi okutholakala kakhulu enkundleni yeTelegram okungenzelwa abadabuka emazweni atshiyeneyo abezwekazi leAfrika abafisa ukuyafunda kweleRussia, ungena kubutho kwezokulima lakwezempilakahle. konke lokhu kuveza okuhle kodwa hachi okubi abantu abangabhekana lakho bengadlelana lele Russia. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli wakule Russia mnumzana Vladimir Putin balobudlelwane obumangalisayo obusolwa ngezinye izizalwane zeZimbabwe. Loba kunjalo ele Russia likhanga ele Zimbabwe indlela ezitsheneyo ukuba lidlalane lalo. Sehlwekile ukuxhumana leziphathamandla zikahulumende wakule Russia ukuze siqoxisane ngokwenziwa lilizwe leli okuthiwa lethula imibiko engamanga sonke isikhathi. Intatheli izindaba esebenzela eofisini yeMedia Institute of Southern Africa eHarare umnumzana Nqaba Machazi uthi ukukhipha indaba ezize imisinformation kanye ledisinformation sekuvamile ngesikhathi kulokulwisana phakathi kwamazwe afana leRussia kanye leMelika.
Ikakhulu singabona singakhangelisisa iRussia lokho yaqala impi yayo leUkraine. Sebeqalisa ukuthi belethe indaba zabo eziningi kakhulu lapha eAfrica ukuthi betshintshe indlela abantu abacabanga ngayo nje ukuthi abantu ababona ngayo into ezinjengedemokhrasi, into ezinjengokuphatheka kuhle kwabantu. Sizabona ukuthi kakhulu kwele West Africa ukuthi iRussia ikwesebenza khona kakhulu. Langapha eSouthern Africa sokuye waphuma ama-research ambalwa sibili atshengisela ukusebenza kweRussia ngokwenza le foreign and information manipulation.
UMachazi uthi kumele uzulu aqaphele ukuthi indaba lezi zilethwa kanjani kuzwekazi le-Africa.
Uqakathekile njalo ukuthi njengezwekazi le-Africa sikwazi ukuthi indaba zethu zivela ngaphi njalo zinikwa abantu kunjani ukwenzela ukuthi kungabi lale disinformation and misinformation khona lokho engithi zindaba eziyize. Indaba lezi zibuya ngendlela ezijiyeneyo zikwanisa ukubuya ngabo social media singakhangela i-research agency ukuthi Russia ama-social media accounts ayo particularly ku-X ebizwa kuthiwa yi-Twitter.
Oqeqeshe kwizifundo zokukhitshwa kwimibiko ezi-information dissemination esekolishini le-University of Botswana umnumzana Thomas Nkoma uthi miningi imibiko engamanga ethula ngele Russia elalelwa ngabohulumende lozulu.
This is the fact that we live in an era of information disorders where disinformation.
Kuliqiniso ukuthi sesiphila ezikhathini ze misinformation disinformation order. Lokhu kwenza ukuthi abantu bayengeki njalo kudale ukungahlaliseki kumphakathi.
Ocubungula ezombusazo umnumzana Zenzo Moyo uthi lokhu ayisikho kwakuqala ukuthi amazwe angentshonalanga asebenzise indaba eziyize ukuthi bethole ubudlelwano lwezwekazi le-Africa.
Indaba eyayivela ikhona kususela ngesikhathi lesiyana esasibiza thina sithi yi-Cold War. Kwakuvele kuvamile ukuthi amazwe lawa abazibiza or abazibona bengamazwe amakhulu emhlabeni ayexabana ngesikhathi se-World War babe nokusebenzisa amazwe ase-Afrika ukuthi balwe impi yabo. Xa bekwenza lokho babeqambelana amanga, omunye athi lo wenze kanje, omunye athi lo wenza kanje.
Ngesikhathi kusanda kuqhutshwa umhlangano omkhulu obuqoqela ibutho leMelika elikhangela ezomvikela e-Africa ele-US Africa Command kumbe i-AFRICOM eHebroni, kwaphuma ukukhathazeka phezu kokumemetheka kwemilayezo engaqondanga iphuma elizweni leRussia. Umqondisi wenhlanganiso ye-AFRICOM umnumzana Michael Langley watshela intatheli izindaba ekupheleni komhlangano ukuthi eleMelika liyakhathazeka ngemibiko eyize ephuma kweleRussia esithi ilakho ukumemethekisa ingxabano evele isikhona.
There's a strong link between the scope of disinformation and instability. That's the truth. So getting the truth.
Kulobudlelwano phakathi kokungahlaliseki kanye lokukhipha imibiko eyize liqiniso lelo. Ngakho kuqakathekile ukuthi kulwiswe ukukhitshwa kwemibiko engaqondanga ngoba kulakho ukudala ukuchitheka kwegazi.
LeMelika likhala ngokuthi kusabalalisa imilayezo eyize ngeleRussia kwamanye amazwe angentshonalanga ezwekazi le-Africa sekudala ukuthi ibutho lalo liphume emazweni afana leNiger. Emhlubulweni wezansi kwezwekazi le-Africa uMnangagwa usanda kutshela uPutin ukuthi LeMelika lisekela leZambia kanye leLamalawi kwezomvikela ukwenzela ukuchiphisa eleZimbabwe. LeMelika njalo lalandula ukuthi lizwana leZambia ngenxa yokuthi lifuna ukufaka inkamba yobutho layo kulelo lizwe. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron leBotswana.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uzakhalaza ukuthi umnumzana Elon Musk abe ngumcebisi wakhe engakhethwa ngolwezi lonyaka ukuba ngumongameli weMelika. Umnumzana Musk utshele abezindaba abebesithi NBC ukuba uyasamukela isicelo sikamnumzana Trump. Umnumzana Musk ngumqondisi wenkampani yezimoto eTesla, eSpacex lezinye. isizalwane sakwele Kenya esaveza imthethwandaba ukuba sabulala abesifazane abangamachumi amane lambili 42 sesibalekile entilongweni. Abezindaba beReuters babika ukuba uCollins Jumaisi Kalusha ubaleke labadabuka kwele Eritrea abalichumi lambili 12 abakade bevalelwe labo entolongweni. Abacha abanengi eZimbabwe bathi kabala themba lokuthi uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uzagoqula impilo yabo njengalokho okwethulwe emhlanganweni weSADC Summit oqhutshwe kunsukwana ezedluleyo eHarare. Kodwa bakhona abalutshwana abathi uMongameli Mnangagwa ulakho ukulandela okwethulwe emhlanganweni lo lapho kuphatheke inkokheli yamazwe ye-ANC yezwekazi le-Afrika. Kubikwa uTobias Mutsingwa.
Ekhuluma emhlanganweni weSADC Summit ngomgqibelo, unobhala jikelele womanyano lo, umnumzana Elias Magosi, uqonqosele kakhulu ukuqakatheka kokusekelwa kwenhlelo zabasakhulayo, esithi lokhu kungenza amazwe akumanyano lo aphumelele.
I would like to reiterate the need to invest in the youth by providing them with the necessary skills, resources.
Kumele sithathe amanyathelo amqotho anganika abasakhulayo amadlabuzane ukuthi baqale njalo bakhulise amabhizimusi abo. Impumelelo yalokhu yikuthi siyabe sibatholise amathuba okuzithuthukisa kanye lokuphumelela kwenotho zamazwe ethu.
Kulabatsha abathi kababone ukuba uhulumende kaMnangagwa uzawalandela amazwi kaMagosi. Omunye wabathandabuza okungenziwa eZimbabwe nguSilethemba Ngwenya ohlala eGogwe.
It's been too long looking stingy somatowa ngaqeda uDunya wethu. These are fake promises. Nibathola yilaba abazwanana nabezindaba sezikhundleni, not any youth nje. Kuso kukhona ukuthi thina sizenze lokho ongasiphilisa, bethi uthengisa kumbe uphuma phandle kwelizwe.
Kodwa uAdi Mpofu osakhulayo ohlala kobulawayo uthi akumelanga abanye bakhe belalele ukukhulunywa ngabasola imizamo kahulumende eyokuthuthukisa abasakhulayo.
Ngithanda ukuncoma lokutshayela ihlombe ihulumende le-Second Republic indlela elisebenza ngayo ukuthuthukisa lokuphakamisa ntanga abantu abatsha. There are a lot of young people with the national vision. Esingakutsho ukuthi qhubekanini lisenza umsebenzi wenomuhle, qhubekanini ligijimisa amaphupheno amahle azancedisa lesizwe sakithi ukuthi siphakame sithuthuke ngeminyaka ezayo.
Okunye okwenza abatsha bethi akula lutho oluza kwenziwa nguhulumende kaMnangagwa ekuthuthukiseni abasakhulayo ukuthi balinsolo ngendlela ababandlululwa ngayo uma bedinga imali yokusungula kumbe ukuthuthukisa amabhizimusi. UNdumiso Sibanda ngomunye wabakhala ngobandlululo.
Lo umhlangano osanda kwedlula, mina ngokwami angikhangelelanga lutho olwehlukeneyo layo yonke eminye ehlala isenzakala. Bazikhulumele nje ukuthi abatsha bazaphatheka kakhulu, kodwa into engingakutshela yona ukuthi akusoze kwenzeke.
Akasenelisanga ukuxhumana nomnumzana Thino Machakaire, umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabatsha ngokungenziwa nguhulumende mayelana lokwethulwe nguMagosi kanye lokubandlululwa kwabanye abasakhulayo abadinga uncedo kuhulumende weZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Thanzikwa Guranungo, isikhulumeli sekhansili esebenza phansi kogatsha lwabatsha eZimbabwe Youth Council, othi manengi amathuba okuzithuthukisa elizweni.
Our government has availed different opportunities for young people in our country.
Okuswelakalayo ngabasakhulayo abalombono ovulekileyo abangenelisa ukuthi labo bengene kumabhizimusi lawo ukuze bathole ukuziphilisa. Abaningi babontanga bakhona ukuchothoza uhulumende kuphela.
Ingcweti ecubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekholijini leLupane State University uDokotela Mbulisi Ndlovu uthi uhulumende kumele aqakathekise inhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo.
Into ehluphayo yikuthi ngesintu sethu abantwana vele kwakuthiwa kabakhulume phakathi kwabadala. Kule gephu yona leyo yokuthi abasekho malume labana labo anti ababefundisa kudala. Ngokungakho uhulumende sokumele abe lenhlelo ezokukhava igephu yona leyo.
Abatsha eZimbabwe balinani elifika phose okuyisikhombisa ekhulwini 67.7%. Abaningi abasakhulayo eZimbabwe ngabala misebenzi ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, Ningutopayas Mutsingwa.
Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwethe connection sixoxa labasokhulayo ngokubotshwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu okuthiwa babefuna ukujengisela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano weSADC Summit. Singakehlukani ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebezikhokhela. Abasekela uhulumende weZimbabwe bathi ilizwe lisezandleni ezinhle, ngakho ke ababotshiweyo bazabhekana lamacala abo emthethwandaba. Uqhubekela phambili umhlangano omkhulu webandla lamademocrats eChicago khonapha eMelika. Oliver Lelisayo yimi usithandekile emhlangano ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.